wonguta batana se makansalazi kuti batana ne management ka ona kuti zvakodzera kuti murume wechimurangarire chimwewo chimure meted neko chinja nzira inonzi Willowdale Road kuti ive Oliver Mtukudzi Road. Mamwe matanho atiri kutora kuda kuparire mekedzo kuvaindi vedu vanosanganisira vamukanya nemutambi wenhabvu mukuru anonzi Jackson.
Tinga tidanhurira muri kutaura vagomba rakatotorwa here nekanzuru kuti richishandiswa?
Idanho rakatorwa nekanzuru mwaka yati asi ranga risati raimplimentwa zvazvo. Rakatotorwa vachiri vapenyu gore rapfuura. Iko zvinoizvi zvataita kuri imbaraza nekuri implimenta nekukuza mabharari mukuru esazi kuti atange kuzviita. Idanho randakatotaura naadzimai vaonzis pandakaenda kunobata mumoko ndichivataurira kuti tinoda kuti tingedai.
Gwagwa uyu uchatanga kudaidzwa kunzi Mutukudzi rini?
Tinoita ndezvekuti kana tisinga taita danho rakadaro takuchienda kumarecords kwedu tochinzwa tochitsvaga kunyora zvikwangwani zvisa ipapo tinifomawo mastakeholders edu kuti ndo danho ratatora. Tatadza kudaro tinozoita kaseremoni kafunction katinoita kekupa rodzi iyoyo zita ijairoro.
Tichitarisa mashandiro amunoita sekanzuru vagomba, munosungirwa here kunge muchiudza kana kukumbira mvumo kubazi rezvekutongwa kwematunhu?
Tinoita inonzi participatory governance weya tinokoshesha umwe neumwe ari mukatinota. Angava munhu zvake tinomuudza sekutaura kwataita ikoko, angava hurumende tinoiudza zvakare.
Mungatijekesere here meya Gomba kuti vamwe vanhu vane mukurumbira vamambotaura muchavapa ruremekedzo hwakadii?
Pane kuwirirana kuripo kwekuti vamafumo vanofanirwa kupuwa yatinoti freedom of speech inova inewe ine zvitarwa zvayo zvekuti munhu akangapuwa izvozvo zvaanopuwa ruremekedzo rwakaita sei anenge asingachabhadhare zvitero iri mukati meguta. Uyewo tanga tichikurukura nemakansalazi edu ekuhousing committee kuti vange vachivapawo ruremekedzo rwekuvapawo senzi imwe chete yaangavakawo musha wavo semunhu anombopota achiyaya chiri chakuna achidzoka sevechishira tichaya paanouya anga achigarawo kumba kwake sevanhu vari kusumudzirawo nyika yedu kunze kwenyika ikoko kwavari Zimbabwe yakuzikanwa nekuda kwevanhu vakakosha vakaita sevavo. Naizvo zvakakosha kuti tinge tichisumudzirawo mazita avo tichivapawo ruremekedzo.
Tiri kunzwa zvakare kuti pane urongwawo hwokuremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nepasi rose George Shaya.
Hongu mukaenda kunyika dzakaita sanga United Kingdom muchaona kuti mukapinda mugraund akaita seManchester United Old Trafford Stadium nemamwe vanoremekedza zvikuru vanhu vanenge vakaratidzwa zvakapfurikidza mwero sana George Shaya. Vanotora nzvimbo iri mukati megraund imomo votaura graund side regraund inonzi chakati nonzi chakati. Rakafunga kuti zvakaitonakawo zvakare uno kwatiizve Zimbabwe nyika iri kuita mazikuru kuti ibudirire kuti titorowo Vietnam stand yemufaro stadium toiti Jackson Shaya stand. Izvi zvinosumudzirawo vatambi vechidiki kuti vaite shungu. Zvinoitawo zvakare kuti tisakanganwe mabasa akanaka akaitwa nevanhu vakaritaya mubhora vakaita savashaya ivavo. Seuku kutanga chete but tinonzwisisa kuti vamwe vanhu vangabvunza kuti kosei musati maonawo kutamba kwapita zvose kwamozvichungu. Aiwa tinozvinzwisisa pari zvinozvi takanga navashaya.